Mutongi wedare vasteni mambanje varamba chikumbiro ichi vachiti dare iri rakatonga kare kuti vanhu ava vakange vaunzwa kudare paine nguva apo vakamira pamberi pedare iri nguva pfupi yapfuura. Vamambanje vatiwo vaona zvakakodzera kuti nyaya iyi isakwidzwa kuconstitutional court nekuti haina kupikiswa apo vakambopa mutongo panyaya iyi. Nekudaro vati muzvare Masarira nevamwe vavo vadzoke kudare zvakare musi wa11 Nyamavhuvhu. Gweta ravasungwa ava vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo uyu sezvo zviri pachena kuti vanhu ava vakaunzwa kudare pave nemaawa 53 vasungwa, asi mutemo uchiti munhu anosungirwa kuendeswa kudare mukati memaawa 40 asungwa.
Chikumbiro chetu chatava tinacho chekuti nyaya yaLinda Masarira nevamwe vake iendeswe kuconstitutional court charaswa nedare. Chikumbiro chedu chachienderana nemaererano nenyaya yekuti vakaunzwa kudare mushure mekunge 48 hours dzadarika. Pavakamboendeswa kuHarare Magistrates Court vakangonzwa nerunyere kupe nemaprison guard magadjeri kuti vachaendeswa kumbare. Ndo pavakazounzwa kunoku after about 53 hours. Saka ndo basis yatati chikumbira dare kuti vaendeswe kudare guru kuti zvionekwe kuti kodzero dzavo pabumburi remutemo hadzina kuchikorwa here.
Vamwe vamuzvare Masarira 14 kusanganisira vana vechikoro vaviri vari kutongwa vachibva kumba, asi muzvare Masarira vari kutongwa vachibva kutirongo sezvo vachinzi vane rimwe gwaro rekuti vasungwe kana kuti warrant of arrest pane imwe mhosva yavanonzi vakapara kwamutare. Vakadzere vati dare rarambawo chikumbiro chavo chekuti Linda aendeswe kwamutare kuti vandogadzirisa nyaya yewarrant of arrest iri. Vanoti kana nyaya iyi ichinge yagadziriswa zvinovapa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kuti muzvare Masarira vatongwe vachibva kumba. Zvichakadai, vanhu vakawanda kusanganisira vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika kubva kumapato akasiyana-siyana vaungana pamatare amagistrate kumbare vachitsigira muzvare Masarira nevamwe vake. VaHardlife mudzingwa vetajamuka vati kunyange hurumende ikaramba ichivasunga chimurenga chichaenderera mberi kudzamara zvinhu zvanaka munyika. Vati setajamuka sezvichikile vachapinda mugwagwa mwedzi unouya vachiratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa kana vasina kugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika. Vati kunze kwekupinda mumigwagwa vane zvimwe zvirongwa zvakawanda zvavachaita nechinangwa chekuti vaMugabe vasiye basa.
Tichange tine maactions August wese musi wa3 tine action against mabondi notes. Musi wa4 there will be a national shutdown munyika muno and hatisi kumira.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.